A very, very, very good evening to you, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from Voice of America on Tuesday, the 26th of December, 2017. You're tuned into Live Talk, The Connection, and I'm Mike Hove.
And I'm Evan Sininga.
Tonight on The Connection, we are talking about the festive season. Happy, happy Christmas, everybody. Woo! A lot has happened, Evans. A lot has happened this Christmas.
I know.
Some have complained about the cash crisis. Some have said they're affected by Christmas. Some have celebrated Christmas in their respective countries. Some in South Africa. Some in Botswana.
Some at the border.
We're actually going to catch some of them. So we're trying to figure out today, how did you guys, Muria Zimbabwe, Imule to Air Zimbabwe, Izalane to Zimbabwe, Zimbabwe, how did you spend Christmas? Evan.
Hey, to join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we will call you back. Or you can also text us on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318.
Okay, folks, so Live Talk also goes out to Zimbabwe on our 909 medium shortwave frequency on 4930 and 15460 shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for those that missed tonight's program, don't run, don't be scared, because a repeat comes every day the following day from 6 a.m. to 7 p.m. 7 a.m. Go ahead.
You can also catch us on the internet. We are on now www.voazimbabwe.com or www.voashona.com and also www.voandebele.com. So we're coming in three languages.
We're special.
For you.
Fire like that, fire like that. So, folks, thank you so much for joining us today. You are tuned in to, I say this again, Live Talk, The Connection. Today, we're feeling super, super festive. Hey?
Super.
Festive.
Hyper.
Party.
Oh my God. Where the party at?
That's right. So we're talking about the festive season today. I want to figure out, folks, I want to talk to you. How did you spend your Christmas, folks?
And like Mike says, we are on today. You know, several different people have been having different experiences across the country. Some are coming into Zimbabwe from various countries, like the guys at the Bedbridge border post, sleeping there, trying to get to Zimbabwe. So we want to hear everything. We want to talk about how you guys have spent your time, what's going on, what's still going on, and what's still coming ahead.
Where's the New Year's party at?
Where's yours, Mike?
Hey, you're asking too many questions. That's for them to tell us. So, folks, let's hear about your experience. Let's hear more about your Christmas. Call us. The number to call is 001-202-619-2077. And we'll call you back. You can also WhatsApp us. The number is 001-202-619-2077. And we'll look for you. We'll get you into the program, folks.
Mike.
Dave. Tiri kufara handisi.
Tiri kuti isusu pana vanhu vekuZimbabwe.
Ndizvo izvozvo.
Vaita zvinhu zvakawanda pazororo iri.
Ehe.
Christmas. New Year. Boxing Day.
Yiwe.
Hauna magloves.
Aiwa, ndakanzwa kuti magloves anga akatorwa namanyuchi.
Asipaitika zvakawanda mwana wamai ende hama dzedu dzese kudziri kwadziri. Tinoda kunzwawo kuti kwamuri kuri kunakidza here makaonei Krisimusi ino. Ndivanani vamuri kuda kumhoresa nekufarira. And New Year, tiri kuita sei?
Tutamba kupea mana.
Kuita sei?
Wani takatara maplano. Wani kubulisa pa plan pamwepo.
Danyara.
Yembo kambe zinuka ntaba yembo kambe. Mtwakazo muhle. Okulumai Mike Hove msakazi wase Studio 7, A Voice of America. Namhlanje kuhlelo madoda, we're talking about iKhisimusi. iKhisimusi sifikile. Upho Matabile ushilo wathi iKhisimusi sifikile madoda. So namhlanje ngifuna ukuza ukuthi hey, lena liyibona njani? 1 2, lidlale kanjani? Ibilichukela na? Yes. Saka Evans.
Saka mira sei.
Wanga uchitsanangura kamda.
Eh, hatisikumirira ipapo. Tiri kuda kuti tirambe tichinzwa kuti kuri kuitika iko kunze uko zvii zvavari kuona, zvii zvavakaona, zvii zviri kunakidza, vamwe vari kufara, vamwe vari kusuwa. kune zvirikuitika zvakawanda kumushoko.
Saka iwo hambotaura nevanhu vanga vachiti vakarara kubait bridge mudara.
Ndataura nevamwe vaviri vatatu.
Vanga vachiti
hanzi kiu iri kubva panapa kusvika uko.
Uko.
No, hanzi kune mitsara yemabhazi achiverenga umwe muchinda anga achiti hanzi ndaverenga mabhazi asvika 30 achiverenga 1, 2, 3. Akamirira kupinda.
Imagine mudara.
Akamirira kupinda.
Iwo chiti uenda unoona.
Apa Christmas yacho yakatopfuura.
Yeesh. At least watch about a New Year's. And
amen. No. And
Tatunda mata.
Jiva. In Jiva. Kumana waruku ya ni ma GP. Mm-hmm. Anzi wakonzi resa parara.
Yes, one.
Ma Ferrari. Mm. Ma BMW. Mm-hmm. Anzi asuna umira shakana.
Ivano wakuto manjisa wakazi.
Anzi tapedzero.
Anzi man.
Tapedzero.
Ivano ita zokutora.
Ketala zokere. Vamwe warukuta urakuti dozviri kuitika. And we're still hearing from all over the world. Mm-hmm. People are celebrating in many different ways. Things are happening. And to chance one has got a kuti iwo kwavari kuri kuitike iyo.
Yebo, yebo. Eish, nyezo matota, nyezo matota. Umlalelo wetu ukala usefikile. Mnumzane mtiwane unjani. Yebo, mtiwane.
Eh, sakubona hobi.
Eh, unjani, chief.
Ngiyaphila mfowethu, kunjani?
Ah, ngihappy, ngihappy. Ibinjani Christmas?
Ah, Christmas injwayelo mfowethu. Njwana sesigugile kangaka sisenana yethini.
Aw, kodwa beluluhlaba yini baba?
Ah, mina vela ngeni khona yazi.
How? How? Not even one, not even one baba.
Not even one.
So manje how did you spend Christmas baba?
Well, ngibona nginkinga njwana nginje nje sike kuyona ngisaphila mfowethu angizange ngibone inkinga baba abadlalileyo bayigude kahle mina hayi mbe ngihlalele njwana ngenyiwani umndeni wami awukho nami usekhaya eZimbabwe.
Did you at least send some kind of money, amadola ama-cents baba?
Hayi cha, yonke into ngibayenzele baba, yonke into ngibayenzele baba, ayikho into abangathi bayashoda ngayo.
So at least badlile inkomo bathi bakholisa bonke njengemuli. Bathi ubaba imali sesikholisile.
Uyazi abantwana abancane vele, hawu uma ungathenganga impahla namaswiti, hawu mfowethu, hayi uzobona bedubhula imlomo bengajabulanga baba, vele bengahambi ukuyodlala nabanye.
Ah, that's good baba, that's good. Vele ngihlale ngitshela abangani bami, even abo Evans laba ngithi, when you are a father, you must just do what fathers do. Ngesikhathi seKhisimusi, even if you are staying empty handed, vele uyabathumezela imali yonke. Yes, go charge your value, yes. So, Baba, do you have anyone that you want to say hello to, goodbye to, I love you to, Uti New Year's to, anyone?
Okokuqala mfowethu, Ncube, ngibulisa umndeni wami, owakwaNkiwane.
Yebo.
Enamande, Erushumbe.
Mm-hmm.
Kwa Chief Mazete, ngithi niyaphila abantu abami lapho elikhona bantu.
Mhm.
Ubaba ayiziphilele lana eJohannesburg lana, ngiyathemba iKhisimusi nidle kahle bantu bami, noma bengiyekho ngiyazi hayi vele ngifuna ngempela ukuthi ngibe khona nami ningibone, kodwa ke ngenxa yezathu hayi angisakhonanga ukuphumelela ukuthi ngibuye.
Mhm. Ayi lisho zamile baba, ngoba you have been stuck at Bay Bridge. Twabagcwele ngale.
Ya, akona yizwa kushiyo njalo. Ngibingelele inkosikazi wami uMadlamini.
Mhm.
Mntana nami uqala ifirst born uSimphiwe Nkiwane.
Mhm.
Intombi yesibili uNomthandazo Nkiwane.
Mhm.
Intombi yesithathu uSanele Nkiwane.
Mhm.
Ngibingelele umama ongizalayo uMangwane.
Mhm.
Ngibingelela abafowethu Thabani, Dumisani, Thokozani, Ruthi, Sinikiwe. Ngibingelele nabo bonke abantu abangaziyo abasenamande. Ngithi hayi bantu basenamande ngiyazithanda nonke.
Mm-hmm.
Asithembeni i-New Year nizoyigubha kahle and njalo asithembeni isiphathele injabulo.
Mm.
Emashimini asambeni njwana linile siyohlakula.
That's right.
Yebo baba, ngisuke lapho ngikati bath ngiye kwabulawayo kondonga ziyathunga.
Yes man.
ngiyobingelela udadewethu usiboniso uMrs Ndlovu unaka agent ngibingelele nabajukulu bami oprivilege nabolungile
yebo
ngithi niphilile na bazukulu malume hayi uphilile usawadla amabele njengona kimuzi uyajabula emoyeni
eish hayi imuli yakho inkulu baba ngempela you are blessed
yebo ngithi ke hayi kubazali bazali singakhohlwa isikhathi sesifikile unyaka uphelile siya kujanuwari abantwana kumele baphindele ezikolweni amabhuku bantu benkosi singajabulisi edlulisise abantwana bafuna amabhuku bafuna amayunifomu bantu benkosi asikucabangeni lokho sizame ukumotivetha iy'ngane zethu ukuze zifunde ziqhubekele phambili zifane nathi
kodwa baba you left out one very important message yes
yebo
baba kumele utshela abantu abasakhulayo ukuthi hey madoda nge-New Year's Eve don't drink and drive
That's
right.
You mustn't drink and drive. You better drink and sit down.
That is, we ask Baba when I turn the chef. Hey, I are the best, number one. I say Abunga Kulu, Baba Nkiwani, ube le sugu elite, and merry, merry, merry Christmas.
Same applies to you and the compliments of the new season 2018, Baba.
Yes, we need the compliments. Hayi siyabonga kakhulu sizoba strong
ngiyabonga number 4
eh saka umunzi kavanzi ashi hey yamana first of all let's just establish
yes please
vanki wane very blessed
vakapenga ndidi
wazo achitora 5 minutes achingoti no more so that's
vale muri yakakura
ewe
hey
but anyatsotsaura kuti amana
tine
vabereki
tine mumwe muterera ari kuya pachirongwa. If you're just joining us, Zimbabwe, we are live on Live Talk, The Connection. Tukutaura nyadze Christmas. Tina Mkoma Michael, variparu nare. Hello, Mkoma Michael.
Hello, makadiyo, mwase.
Aiwa, tinofara, isu munofara, weire, mikuwa muri koko.
Hey, tinofara, muno, mdrum South Africa, na kwa nsako inda kuwa di DRC. Na ikina wapisindi, morose o, amanesha mwazi. Christmas kumusha.
Ndo saka tawe ya pano mkoma moresa jenyu vese wa munu farira kumoresa.
Enda fara ni kupenda mchirongo.
Tino tenda.
Enda nda kutanga kumoresa kugokwe cheve enda nda kumoresa mkoma wangu Samson Mufuza. Ndozo moresa o vama keji ndo moresa kugokwe ne mangwe ndo morosa Mishe Kemufuza, ndo morosa Anastasia Mufuza, abo vanova vadasisi vangu, nemunin'ina wangu Sameo Mufuza. Nchiti yepi yepi Christmas.
Yepi yepi
Christmas. Ndo tumuka ndonanga kukwekwe zvakare. Kukwekwe ndo morosa wo muri yekwangwenya kuva gushungo. Ndoti o kufara iko kozo kanyanya ndafara kupinda muchirongwa.
Hai watinokutendai. Nesuo tinofara kana muchipinda muchirongwa kudai ndosaka tauya pano kuti mimuyewo pano tobva tatamba tese tojairana. Zvonakidza.
Haichokwadi.
Saka imi muri kuuya urini kuZimbabwe?
Ndiri kutarisira kuti nditore leave next year January because andina kukwanisa kuwana ofu yekuti ndiinde kuholiday.
Aiwa makagona ndimakatoita zvakangwara mi nekuti pamunouya mabhazi anenge achipa.
Amene totarisira kuti pamwe zvinhu zvinenge zvave nani nekuti zuva rega rega kubuda kwaro tinee tangotarisa musoro wenhau kuti nyika iri kufamba sei zvinhu zvakamira sei nekuti zvangooma kungorarama kune imwe nyika tinee chitoshuvirawo kuti tirarame munyika yedu takasununguka.
Aiwa ndizvozvo mukoma chero kuno chero kwese kwavari vana vezimbabwe vari kushuvira kuti Zimbabwe inakidze idirwe shuga vanhu vese vadzokere kumusha vagare vachifara. Saka tinokutendai nekupinda muchirongwa muchikwazisa nekutaura nehama neshamwari nai
endafara singaiti
mobaya pakanzi like apo
yeah.
Mupabaye pakanzi like murambe muchitifarira mudzoke futi muchirongwa.
Hey, ndafara muve neusiku wakanaka.
Tatenda nemiwa mukoma wangu.
Zvakanaka.
Mike.
Ndip.
Vanhu vari kutaura kuti Zimbabwe idai yanaka iyi. Haina kunaka here Zimbabwe?
Haina chuga.
Hei.
Tangomira kuti vati vanyatso
chuga. Ngaidirwe
shuga. Ngaidirwe shuga.
Tsigiri.
Sweet. Saka tikuverenga pana pamacomments.
Hanzi kudii.
Ndara utori nemafans.
My fans.
Hanzi na Momo Christine.
Eh.
Evans.
Oh,
good to see you on VOA.
Oh my God.
Well done.
Ichiri Christmas here.
Get your Christmas box yakaibva mudara. Zvikadzina tafadzwa Esnat Matinenga. Evans. You are good at this.
Oh my God. Iwe imboverenga zve Christmas.
Aiwa asi hanzira achimwene manyanza. Hanzi, hi guys, hope you're okay there. We're very much okay. Hanzi much yedu iya yakaitwa much better than Christmas. Say hi to my son Adonai and my wife Tafadzwa. Loves
nice.
You all.
Oh, vaita basa.
Madam Zmanzwa here. Hanzi, I love you. Yes.
Pakati lava.
Kahati.
I wanna zongo famba uchizvita pese pese. You have to say it and mean it.
Lodzina Fidelis Nyaundi, we are listening. Welcome, welcome.
Koma Fide. Vambenge varipo futi ka early morning
tichimbotaura. Ndoa chofarira vanongodzoka. Gakara uchidzoka. Garai uchidzoka umana. Moto in Europe. Moto ita pakati share. Monyo maisa ma like foot. Hanzi na Ishmael Ncube, best Christmas ever without umqheku as as president. Baba Ishmael.
Rakaipa. Ni mutereri kaari kupinda
pakona. Ndiwa nani?
Hello?
Yebo, hello? Baba Dube.
Yebo makadini.
Tiripo, zviri kufamba.
Muche mishana mishana.
Saka yanga iri seiko Christmas.
Christmas ndizvozvo yanga ichinakidza zvayo mishana.
Sezvo mati yanga ichinakidza kako vadhube Christmas box iri. Hona imaoko angu akatovhura.
Christmas box inouya mukoma.
Muri kupiko nai mukoma dhube?
Ndiri ku South Africa ku Eastern Cape kubhizana
kumawaini uku kumazampiringa
ya
kubhizana ndimi kuri kugara nemaxhosa
hanzi na Mike muri kugara nemaxhosa handisindadaro
aiwa mapinda muchirongwa mukoma saka chitiudzai Christmas makaitamba sei izvazvifamba sei mune vanhu vari muda kumhoresa here.
Takaitamba zvakanaka chaizvo. Ndiri kuno zvangu handina kukwanisa kuenda kumusha nezvakakonzera zvakasiyana-siyana. Ndakatambira hangu kuno kuEastern Cape. Ndoda kumhoresa mudzimai wangu Changa nevana vangu Catherine Mavaira, mudzimai wangu nevana vangu Lisa Dhuve, Farai Dhuve naTafadzwa Dhuve varukaroi. Kozita amai wangu futi vari kukaro ikoko nevanimina wangu nehanzvadzi dzangu vari kukaro ikoko nehama dzangu dzose dziri kumberengwa dziri kushavane kunyanya Nicholas Dhuve, Falford Dhuve, Boas Dhuve vese vari kuMidland vandataura vaizvino kwekupedzisira. Ndo vanhandingada zvangu kunyatsa kumhoresa ndichimhoresa nemi futi vestudio Studio 7 Happy Xmas. Happy Xmas and New Year. Happy New Year. Those are not Dr. Rosal.
And I'm Dr. Chema in Stiko is my optical and Wagamgom.
I want to rush in the one on Singarasi in my
usual. I had to talk for a do, I told them so, do I talk for Rabunza.
Right, ndatenda hangu mukoma wangu.
Totenda imimi mukoma muve ne Christmas yakanaka uyezve mupinde mu New Year ne style.
Futi parichataura nemi next time tinenge tamu next year.
Muna 2018 ndara.
Right, ndotenda tese ngative ne New Year yakanaka ndokushuvirai gore dzvarakanaka mupinde zvakanaka.
Tinotenda mukoma.
Totenda mukoma.
Mova nenguva yakanaka.
Ndatenda hangu.
Zvakanaka ai.
Ndatenda.
Saka Evans vanhu
vazhinji makomenzi ari kunaya kapana
hanzi chi
iwe panapa pakunakidza hanzi na Stella Gideon hi full stop.
Hello Stella,
it's a loud statement. Hanzi na Courage, I'm watching from Witbank South Africa. Savannah, eh, Savannah oyambo.
Adzoka pa pa.
Anzi. Anzi my levels akwira pa VOA.
Fire fire fire.
Eh. Aiwa, vari kukanda. Anzi na Solomon Senyane. I'm watching from Botswana. Tinokutenda mukoma Solomon nekupinda muchirongwa. Kandai ma number titaurele nemutudze kuti kwamuri kuri sei. Tototai. Hey, mativa varira. Dara staraka penga. Tototai mativa varira. Anze ndiri mu London takateerera zvedu mukoma.
Anze tina vatendekai.
Tendekai. Baba vari parunare.
Eh. Vatendekai mukoma.
Eh.
Zviri kufamba.
Eh mukoma.
Akamira seiko my levels.
My levels. Check check my levels.
Christmas, they go chat, they roam my gangway, do my beer, they do music.
It's your own ones and got pinned them by Maro. Asima boss, imipa maifara mchikroa gango mchinakirwa kudaro. Kumba kwanga kuri wosete remkomongo. Timpa den. So ndivanani vamuri kudawo kutangira sando mukoma nhasi. Hamusi kudawo kupaire sando dzenyu kuhama neshamwari. Holiday kai.
Sando zangu na mbozi baba na se amadu bagariba na se bakro ruz bagariba chimura mureze pa mwisha tangu baba na kote ni mchongwe sifigile ni mchongwe baba singu baba
right.
Memori mchongwe baba guje sebi mchongwe baba guje le chimura mureze rodi ziwa
Aiwa tinokutenda mukoma nekupinda muchirongwa muchitaura onesi kudai tinobatafara nekuti kana tikauya mukasauya hapana aripo asi tikauya mukauya tese tripana
kana ndangofara kumunzoti handa ngofonera one studio serenyika
ndosaka tiripo mukoma
mungozimbisa yoke mukoma
thanks mwana wamai.
Hey Evans,
mwa nengo ya kana kama mkoma.
Oh, mungu. Yes, mungu ni biza yuki.
Ah, chote na mkuru.
Maita basa mkoma regai tichipo wa mwe mkana. Thank you very much. Yes, we love you so much. Hey, hands
with you, Mike. Nyashego, yes. Gulo msunduzi wa ndlovu. Oti is watching from our international airport. Ufunu kweli e flight. Woto uta hai matota minangfunu ngena kuhlelo.
Oh, ngangene pakati.
Asia kwa mwela kuhlelo msunduzi wa ndlovu, baba ndlovu. Sisa kutinga, si mgeni se kuhlelo. Mboni utu supposedly number. Ishmael Ngube uti, I'm listening from London. Ndripa yes. Job zangu. VOA yakwidza my levels.
Hey.
Studio 7.
My levels hapa kutaurwa
hapa. Yebo ngizokutsisilo baba Fortune. Baba Fortune unjani?
Yebo baba ungizela sekhaya kumlandevelo lo.
Kwezakalane lapha.
Yeah, akukhosele baba. Emva ngizumculo ngizwa abantu abe yeah, I hear happiness. Kwenzakalane. I hear kulomsindo emva kwakho. What's going on? Ngizumculo ngizwa abantu behlabela. What's going on?
Oh, ah, ukhisimusi baba, phela ukhisimusi.
Ziyawa. Ah, yes baba, wena siyakuthanda usungenile kuhlelo. Uyihlale kanjani ikhisimusi?
Yeah. Angihlale kahle ngiyabonga Studio 7 emadodeni.
So ubuyenzani phela?
Ayi,
awusitshele phela.
Ay, bengizinathele ngilaye goli baba, ngilaye goli ngiyazinathela nje. Ngiyazinathela.
As in his Uti Isalan Zimbabwe, you guys had a nice party, eh? Utah Ezu Lake, Konape Chopek.
Bab.
Eh, that's an appeal I'm Nand.
Oh, I'll call him to let no one come over my church.
Ah, you go. Yangis. Right, Bengbuza Ngithi kanti, did you also go to Umkhimbilo that happened there at Zoo Lake?
Oh,
okay, so manje eGoli uhlalaphi baba?
Ngihlala eSoweto mina eGoli. Ekhaya
ngikwanda. Duza ne deep proof.
Yeah.
Kodwa baziyawa kithi. US yini ama plan baba? Ngithi New Year's yini ama plan akho?
Ah, baba ke ngoba ngina igoli kuba yikho kunata sishaye wona ama cricket wona lawo.
Rabutsela. Yes papa. Sawungitsheleni. Bakhona yini na abantu that you want to say hello to, I love you to, New Year's to, Merry Christmas. Bakhona yini abantu? Isihlobo labangani.
Ake ngithathe bona basekhaya laphana babegwanda laphana emaritu laphana ngithathe ubhuti laphana uEfrem Ndebele laphana emaritu ngithathe ke uZenzo Ndebele izihlobo zonke laphana ekhaya baba konathanda ethula line baba. Ngithathe bonke nje ngifunde labo laphana eGungwe laphana eGungwe Secondary School baba ngo-97 bengilapha impela eGungwe Secondary.
Okay. Kanti la siyasikhona. Thina ke
Ungathi
kanjani? Hayi baba kumlanzi siyabonga kakhulu. Happy Christmas and ngithi Happy New Year.
Awu kubonga mina, kubonga mina. Hayi,
irubuya.
All right baba. Kuthi ngilitshele ngithi Happy New Year baba sesifikile nangu 2018.
Happy.
Hayi siyabonga kakhulu baba ukungena kuhle.
Okay, thank you very much.
Banzo.
Mike, pana babaru kuna kidza pana.
Trumpo zwa zma levels.
Hifa ma levels, tichato zobu.
But I'm not sana gula, ma levels.
Because atichat zgisisa. Ma levels api. Ma comments aru kupinda pana apa. Hands na Felix, Foxy, Josie, Merry Xmas to Clemens, Gambe, to Mavis, and to Miriam. Ow. Hands iso nina D, Divine. My boss Murisei Tibate Timboisa Oma Woko Mdenga Zishoma Diva Dola Patawind Pakaipa Jonathan Mukapa and live loud and clear from Mafikeng South Africa. Varugu tuona forget and over Tataura Navoga. Oh, kuvaruku Abu Dhabi.
Zurufaya.
Pakaipa Wangu. D Mango. And Merry Christmas, we are watching from Equatorial Guinea.
Just.
Across the world, Mdara.
Abash.
Iwe, Tiri News, this is North, East, West, South.
That's why my levels are on fire. That's why. Dugona, Anzina, Anna, Masananguru, Maiwa. Merry Christmas to my entire family, but mostly, yay, my Bay Gideon women.
Bay. Gideon. Hey Gideon,
I love him so live much, and thanks for a wonderful year together, my husband. But Gideon, Zara, you must teach me these secrets, because
hi guys, you rock. Merry Xmas to all VOA family.
Abash. Ndiana ngashitore.
Anonzi Felix. Josie, Adzoka food.
Ah, Felix, some farira. Do not farira now.
Komairos. Myros, Jackaras. Anzis, only fair. We are watching from Harare.
Inga tisuri pa Harare. Ma mufa wapinda mchirongo mwenye tifuzo.
I love VOA News. Happy. Dinonzi, Jonathan Mukapa. Paka ipa mdara.
Yes.
Siku fariru wa mdara.
Asu nuzawa anu anu kuchaga. Eh. Nuzawa wangaru kubait bridge. When I used to grow up, Mdara, when you are stuck in a place, you turn into a party.
Dara, you turn all your you get lemons and you make lemonade.
Did they make it into a party? Yes, comrade. Hello, Mtere. Hello, Mlaleli. How?
Tamuruza.
Tamuruza.
Shame.
One down.
Ilosi yako irena ondeyake.
Our loss.
Yeah, it's our loss.
But he must come back. Come to it,
Baba. We'll keep trying. We'll keep trying. Ngatimboverenga futi mamwe ma comment panapa.
Mhm.
Tina mukoma David Sixpence.
Yebo.
And I'm watching from Mutare. Iro stara cho ndere chiwaswaso Sixpence. Ndere kwa Mutare.
Eh.
And Merry Christmas to my wife Candy Lee. Dimkoma Sixpence futa.
Mm. When you are, when people talk about black love,
Iwe.
The real love. Dear Nugo Nabanaba. Merry Christmas to my husband.
Merry Christmas. Christmas to Ningi.
Merry
I love
Christmas
you.
To everybody. I love you all.
Everybody.
Hey,
varikuramba vachiuya shamwa.
Dimango bvanya tsokanda number foot.
Dimango vari ku Equatorial Guinea ga.
Hanzi na David Sixpence. Merry Christmas to my wife Candy.
Yes.
Yes.
Dova tati taura kava kuti ayo sando dzavo. Iwo unozvigona here? Ndo zvandambo bvunza izvi.
Urikundi bvunzika ruko. Urikundi rasa sibu. Ah, iwo urikundi throw under the chair. Ai wow.
Ko iwe shamwari wakanzwa here kuti Hanza mai munangagwa first lady.
Mhm.
Wakaenda kunoona
chikuru
kumajere.
Yes.
Wakaenda kunoona vana vari kutambura ku Harare Children's Home, vachitenderera vachiona vanhu. Zvakana zvinhu zvakanaka kazvari kuita
izvo. Of course.
Ah.
Number 1.
Ndo Christmas yevamwe woi.
Vachamutere. Asi ndikunzwa atisatenda mberi. Totobvunza vaLevi kuti vari kuzviona sei.
Ndo vari pahasha.
Eh vamusara, zviri kufamba.
Ah, zvamanga munisei koko.
Ako energy yaenda upi ko vamusara?
Energy ripo, aidogova kutsa kutadza kuenda kumusha.
Yatiza nekisimuse.
Ah, ndagara ndavadzopambangu pamura December, ndavanzoenda January.
Mm, saka muri kupi kwacho ndirikunzwa kuti muri kuti hamusi kumusha.
Ndiri ku Pretoria South Africa.
Saka muri kufara vanhu. Hazvo kufaya here ku Pretoria. Mutori pabasa.
Yeah.
Aiwa tinogamuchira muchironga baba saka imukisimusi makaiona sei sezvo mama muchishanda.
Ah, egorino yanga yakanaka sezvota vane shandiko iri dachi kumusha ndozvim.
Yanga
yaiti baba asi ndoichimwe chinja vaitaita highlight ya 2017 iyo.
Makatumizira bag kumbe.
Yeah, zvatiratorika zvari kumukuru ko asi akaenda.
Ah, ndizvo vanzo.
Mukoma vari kuti shanduko iri kuitika kumusha vari kuifarira. Mukoma wangu, chii chamuri kunyanyo farira pane zviri kuitika kumusha uku?
Ah, mufaro nevazhinji neanyori kundifadzawo. Las magarira takaita kunoko ananyatsomira zvakanaka. Upotere vagara vada kumomira zvakanaka.
Mm.
Saka muri kusha. Taura izve.
Saka nechivimbo chekuti zvatinakira tikapesera tadzokera kumba rinogara pamba nevabereki.
Saka muri kushuvira kudzokera kuZimbabwe here kuti unogara kuZimbabwe?
Ah, kunotanga mabhizimusi chero kunoshanda zvitori nani pane kugara kunoko.
Saka ndimi vacho havasitotsvagwa kana vamunangagwa pavakasvika apa papa vangari kuti kuembassy.
Embassy,
Ndimi chaivo vanga chitidzokai kumba umana dzokai kumba tinyatso. Tinyatso zeyanya ye, tinyatso gadzira economy yedu ndivi vacho mamusvagwa kani.
Ya, vakataura zvakanaka zvekuti vakaisa kumupractical. Ah, vambodeidze vanhu vanorongozviendera vega.
Mamuripo here, makasangana nawo here?
Ah, ndinangu kuenda, ndakabarwa nebasa futi.
Ah, ndizvozvo
zvozvo. Izvo zvazvina kuipa. Asika Mike izororoka here.
Yeah.
Koma kangatirape mukana vambokanda osando kuhama neshamwari.
Vanoti ma I love you. Varipo here. Ndikonzwa munhu wese achigoti I love you, I love you. Imuna here munhu wekuti I love you too mukoma.
Mike.
Aiwa, ndichabva kukoma. Boresa yama neshamwari tidzi.
Nikwazwe mutendere kumusha kutivo.
Mhm.
Na sisi mai mande arwa Harare mai kasike kuplawayo.
Mhm.
Ah, yene mune sana tinga miringo mo na vanati panhau vana njanji vana mezigama nevamwe vandazivira. Mune nemiye yakanaka.
Munhu wese ari kungotisiya. Ko isusu mukoma. munoesa rungotsiya munonge atiripo ipapo tototaura nemi kuti muto kanga kuti Merry Christmas kwatiri
Bezo mstudio rekuzvendera vakadaro musazovhara studio gorinoya
aiwa tivhare mukoma tiripo sando dzenyu maita basa nekupinda muchirongwa
tinotenda vaita basa
muone nguva yakanaka nai
Zvakanaka.
Mr. Mike.
Yes, yes.
Pakaipa wangu. Hanzi na Jonathan Mukapa. Tse, tiripano. Hanzi pano pano spaga wena.
Fire, fire, my levels mdara.
Andichazia kuti chiri kuspaga ndiwe kana kuti Christmas.
My levels amira zvakanaka. Asi ndikunzwa kuti kutwa asi lo munyu mulaleli ubo ngani baba bungani unjani?
Anyapira baba unjani?
Ah, siyaphila njani impilo?
Hayi impilo sangena.
Sungenile phela kuhlelo baba masikhulume ibinjani iKhisimusi?
Hayi iKhisimusi hayi sidlale kahle zolo sijabula mpela silane South Africa ngoba singakhona kwemakhaya nje. Mara hayi sidlale kahle njengela inke.
Ungaphi kwangikhona kwele South Africa?
Na ngikhona lapho eUville.
Yes every year eUville ziyawa New Year's Eve yo madoda. Ukhangela ukuthi uzabuyenzani nge New Year's Eve? Yeah vele uyazi mina I used to live duzane ne Eiffel. Yazi lapho ukuhlala uMadiba. Houghton.
Houghton yeah.
Vele that's where I used to live. So ngiyazi vele ukuthi Eiffel siyawa every year every New Year's mhla ka 31 yu madoda. Yo.
Yazi wa kakhulu.
No but no. So awungitshele ke baba let's go back to Christmas. Did you send any money home? Ngithe, did you send any money home so that abantu abasekhaya labo badla inkomo bajabule kancane?
Yeah, I sent it. Asengile nje into eziningi nje zamagrosari ukuthi umusi ngoba ikhona inyama ikhona imbuzi sikhona nje bahlaba nje ekhaya.
Ah, at least yes, you did the right thing, my daughter. You did the right thing. So umbuzo wami ugcina ke baba, is there anyone that you want to say hello to, goodbye to, I love you to? Vele ngifuna ukuthi wonke umuntu uthumezele umlayezelo esithi I love you. Ngifuna umuzi umuntu ongenayo kuhlelo athi hey mama ngiyakuthanda.
Yebo, ngithumezele umlayezelo wami uNkosi wazwanga ekhaya eplumpi kuma kuyingu.
Yabona ke
uphumlani ngwenya nengane zami ezithu nomyesa nomkhosi.
So when are you bringing them to South Africa baba?
Bahambe manje bebelana isikhathi sonke balana manje bahambe manje bonga basala mina.
How? Alright. At least yes, at least babe khona baphila impilo enhle.
Yeah, ngiyajabula kakhulu.
Hayi siyabonga kakhulu umnumzane ukungenile kuhlelo.
Hayi kubonga mina, kubonga mina.
Ngakahambi ngizathi happy new year nangu 2018 sesifikile baba.
Yeah, yes, why most are they there? Because I was part, you know, I was
going
to go and get out of here.
Ah, perfect. Thank you so much, Bob.
Yeah, let's have one more call.
Mike. Varuku faraga hama dzedu neshamwari dzishamwari.
Especially varuku
South Africa inenge ne tsvigiri inodirwa ishokela. Vafaki ishokela.
Apana tsvigiri ka. Vakudira bhaketi resem dzara ku South Africa yoku. Zviri kufaya ku South Africa.
Yeah.
Wona umu ndikuudza hanzi na Andrew Tatenda Muderedzi watching from Redcliffe. Merry Christmas to my wife.
Sweet.
Sweet. We're now waiting on who?
For
you to be sending the Merry Christmas, my wife.
No, we give the platform for people to send. I'm a Merry Christmas. If you're just joining us, Zimbabwe, we are tuned to Live Talk. We are talking today about the festive season. Mike, a lot of things have happened and, you know, people are telling us their stories. People are sharing their dreams and no one is really talking about New Year resolutions. Do you have one?
We're going to have a special one for the New Year's when the New Year comes. My friend, I can't be planning for the New Year when I'm barely even making it to the New Year. I just made it past Christmas. Now you want me to run?
You just made it.
I
thought you made it, not just made it.
I smoothed through it.
Wow.
You see, so now the next plan is we plan for New Year.
All right, come back and plan for that.
That's right. And then after New Year, I then tell them, my daughter, this is my plan for 2018. But over months. But when you blow Christmas, when you blow birthday candles, do you tell everybody what your birthday wish is? Oh, come right. On, man.
No, ngiyakuzwa mfowethu. Zimbabwe tiripano, pindai muchirongo hamani shamwari. Tinzwe kuti kwamuri zvakamirawo sei, muri kufara makadii. Mafara ari kuenderera mberi here. Hanzi naMike earlier on vanhu vari pa border, timuri kurara pa border. Bedbridge vaida kupinda zvichinetsa vayavai. Kana paine varipo, please uyai pachirongwa timbonzwa kuti zvanga zvakamira sei, makazvibatanidza sei, makazvigona sei.
Namba itoripo pa screen 001.
Kutaura kuti hanzi taura
001 202 4 unanjagonekuverenga shamwari 001 202 619 2077. Yi number yokuthinta madoda ngena ari kuhlelo sithinteni sifuna ukuza ukuthi iChristmas nidlale kamnandi. Ibinjani iKhisimusi? Please madoda, sithinten. Siyanidinga bontanga.
Murodi manga muri sei?
Hey, so far so good.
Asitaura zvako, ndanzwawo mangwanani kuti aiwa rwendo rwuno, taona mumigwagwa dzanga dzisina kunyanyo wanda, semakore ari kumashuro.
Of course. Ish, mdara, ndirikutarisa panapa. Ndirikutarisa pa screen, it's raining likes.
Makomana.
It's raining. I don't know if it's
saka e Christmas here kana kuti ndiwe kana asindo ziyangu kuti handisiri.
No, madoda, thank you so much. Keep liking the program. Kodwa sifuna ukuthi ningene kuhlelo sikhulume zonke. Hayi mina u-Evans ngiyamthanda kodwa ukuthi ngikhulume la all day ngiyambona. Mina sengigqathele ngifuna ukukhuluma nani madoda, ngenani kuhlelo please. Right.
Mai ukadaro uri kuya wega mabana.
Hanzi na Anna listening from Newmarket, Cambridge, England.
Thank you.
Alois Avad, go back to English, man. We can't hear you. All right. Alois. Who's speaking English? Anzina Zain.
Demonstrating.
We are now protesting. Anzina Zain Nawaz. Hello, Zain. Hello. Welcome to the program. Please put
Zain,
your number.
Zain, we love you, bro.
We love you. I don't know if it's a bro. Yeah, it's a guy. Bro, we love you.
Yeah.
Merry Christmas and Happy New Year, my friend.
Kenneth Mutandi, fair.
I pinned up a
full stop. That's a loud statement, Mdara.
It means I slid in.
Fair. Some jairire. Diripopa mamonya ipapo.
Hey, as you went out to keep a studio safe.
Mdara, kurugitika zvakawanda.
Aiwa.
Kurugitika zvakawanda. Asi tinoda kufara onesuo kuti iwe. Kure rino iri ranga rakareba mamuchitika zvinhu zvakawanda and vanhu vese richinopera kudai so takaona kasamari ndofunga kasamari ka 2017 kakachinakidza zvinhu zvakawanda zvakazongoti kure rakutopera tikatozoona kuti koinga zvinhu zvinogona kungochinja last minute.
Of course
hurumende yakachinja, mutungamiriri wenyika akachinja.
But speaking of hurumende, let's go get to turn as my mnanga vachipinda ipapo pachikurubhi mudara vanhu vachifara.
Asi honaka vanhu vanofanira kunzwisisa kudai so. Kana uri mudzimai wemutungamiriri wenyika, uri amai venyika, itarisiro yevanhu vese kuti uite sei, ude vanhu vese zvisina rusarura, zvisina favor. Saka handioni chakaipa ini kuti amai mudangagwa. Aiwa hapana.
Ingori love.
Handizive zvangu kuti vanhu vanozvionawo sei, asi chokwadi chacho ndechekuti tinotarisirwa kuti vange vachiita izvozvo.
Of course.
Ehe. Haungatika iwori baba pamba worega kuuya nenyama, unofunga kuti todye. Unotouya nechike nebacon.
With the way that the new 21st century lives. Izvokutana baba ndiwe wega unongoudza huku. Namunge madzima yakuchema achiti amana women equality, we want it. Saka these days madzimai ndiwo akudza huku rwoda.
Wakainzwa here Beijing conference. Ndiye akatitangira zvese izvi.
Right. Evans, do you remember Nezuro Poet? Ah, ndiani mutsigiri uyu anondifarira. Vamamboma.
Vazoga kuti
pachirongwa. Mtaratodi. Kova mamboma. Mapenda pachirongwa mudara zviri kufamba.
Ndino vandafara zvangu.
Une vhatsi vhanofara.
Tichiti Merry Christmas and Happy New Year padirapo akomana.
Thank you, mudara wedu, sando dzenyu. Ndimi mune yese patawenzi.
Ready what you say.
Saka zviri kufamba here kuRustenburg. Andiri muchiri kuRustenburg. Chii chiri kuitika kuJoza for Christmas? Nepa New Year futi?
Kugocha ngoma, kugocha, pega, parumo bitika kuti
And spara ku kwititika hotsi.
Yewa.
Bry after bry. Saka pamuri kufara apa nai mukoma muri kusfarawo nevamwe here vekuZimbabwe pamwe chete muchiubatana nehama neshamwari muchirangarirawo vakaenda kumusha nevakatadzawo zvakawanda zviri kuitika mukoma.
Ya, chitatiro yedu mukoma ndekungoti kuchinja kwakaita utungamiri hwenyika yedu kuchinja kuchinjawo hakungoti ndiwa zvichatadzwa pana ndiri kuchinja pana ndiri asi kuchinjawo almost everything atambudzika ngati tinoita munyika medu. Tinongoita zvakuti zvichaendawo zvichaerera matambudziko ese atati tinoitekana nawo kuchayawo mari kuchayawo mabasa saka tofunga kuti hurumende yekuto ichachinja tikokwanisa kudzoka kumusha nokuti izokugara kumatangoiza zvinoiva nekuvaraidza mukoma chakakosha kugara pati zvekumba
handitika
ndiona basa kuti munyika makro kwavoti vanhu vemuva vakuita basa namaid ivo kana ndichinda basa nongotiemiti zvikazodii zvikazoti saka totakira kuti tikwanisewo kupinda basa munyika medu remaid
saka makatarisira kudzokera kumusha kaimi kuti mutonogara zvenyu muchishanda muri kumusha muchigara nemhuri pamwe
chete uchishandawo kana kwazisco ngoma kana kwazimasco kana kuti pasebhokemicals kana kuti pa vatazvi kukambani ndo makambani edu zvemugoma kana unyangi kana vana wechindonokokuvaidazvichishandaikokoanainarazeti mapaaseta ezinwa
tiri kuzvinzwa mukoma tarisiro yenyu yakakura kuti makambani dai amutswa kuZimbabwe tadzoka mazoshanda mabasa muri pedyo ndovimba nevakuru vari kuteererawo vari kuzvinzwa izvozvo asi nhasi kamukoma toda kumbokuvhurira imike sezuva rekupemberera kudai tichitaura tichiona zviri kuitika neZimbabwe vanhu vachipinda mugoredzwa kudai vachibuda muChristmas todawo kuti mumbokanda sando kuhama neshamwari mbiri nhatu vamunoda kufarira nhasi
not everyone's this time
maita basa mukoma ndida kumurota mhuri yekwamamboma munyika mese vakwamamboma vese vanonzwa kwamamboma ndoda kuvamhurisa panguva inokusha bhashe vana baba mimi vamutongani vari kwamutare vana baba mitinopasi mamboma ndoinda kuharare ndoda kumhurisa muzukuru wangu enikero mashanga pazengedhakuo pagombao ndoinda ndomuzukuru wangu futi ipapo ari kwazengedha ipapapo anozeedziwa kati vaita natswa nemurume wake nemhuri yake ndoinda kusouth africa pajoseph vanaaa kumhorisa chechimachipadzavandianoona mangwana makurini ndida kumhorisa zve netiriwesijoseu ndichingatanga muva shamwari dzangu dzekumishabhashe vahibhati kana kuti vagura ndichimhorisa nemutana wangu ari ikoko vanozvizivaoga kana kangowanisotaradanivati hadi vapinda
dedi ngatitaurei zita remusikana anonzi aniko musikana nhaye vakomana afareoka nhaye veduwe
anonzi Sofia Verem
hamuoni manje Sofia Verem anobva afaraoka kuti aiwa ndabhigwa nadedi chii pachivhitivhiti
ndinomhoresa chete mavhelazi kuharare kati mukoma blessing na mukoma njonga nhasi vanenge vakateerera mutaura vakomana
right vari kuzvinzwa vari padhuze
namukoma ivanzi mukoma ivanzi mamuzaizira mupitaka mune nhavo
mune ndipasa manyemwe mukoma
mukoma nemaiti
aiwa maita basa mukoma wedu tinokutendai nekuramba muchipinda muchirongwa nhaye
chipani chenu chinodhonza vakomana ndakuona kuti mune nharo injini hombrigadzidai namukoma namogoronga pakakaipapo
mukoma imi taakukubatai pamuromo kuti vamwe vapindewo muchirongwa maita basa nekutamba nesu naye zvakanaka imunhu washe
heavens
mike
singakagechimi ngilo munyu mulaleli kuthiwa ngubrightness
brightness
yebo brightness unjani hello yebo mama unjani usahambile
man my loss your loss our loss
hawu nangumsunduzi usesithi sifoneleni sikakudingi siza kudinga baba sizakudinga umelusi moyo uthi waye bekhuluma ngesishona baba melusi ungangena kuhlelo sizakhulumisana sonke sobabi sibashiye bonke laba bathu sikhulumisane siyi-2 ngesindebelo kuphela angithi kodwa ngenani kuhlelo bhalani inombolo silithinte singenise kuhlelo that's why bekhuluma ngesishona ngoba bafuna ukungena bonke abesishona kuphela
But you know what, Mike? Mm. I think we should always keep reminding our viewers that, hey, program learner, we take
three
all
languages.
Ishona, Ndebele, English, any language of your choice. We are here.
I don't know about any language. Silendimezi is 16, Bob.
Ow.
So, umuntu angaqala ukukhuluma ngesitonga la angazi ukuthi uzakwenza kanjani.
Ngoba uya etawule nesitonga cha.
Ngizukuthi lo munye umlaleli, yebo umlaleli unjani?
Ngiyaphila.
Hawu ngumama, hey, sengijabulile. Yes, now I feel warm. Injani impilo mama?
Ai, sina siyaphila, njani khona lapha emsakazweni?
Hayi, siyaphila. Nanga uKhisimusi sefikile waze wadlula. Merry Merry Christmas.
Yebo ngiyabonga.
Awungitshele phela mama, iChristmas uyidlale kanjani, ubuyenza?
Ay mina bengizihlalele, izulu lalilele linile, so lapho ngikhona bekungahambeki, so vele ngijone ngizihlalele.
Usendlini uyi-1 noma imuli bekhona?
Ay bengizihlalele nje lo mntanami, labazali bami kuphela nje, angizange ngithande ukuphuma.
Hawu mama, at least nangu New Year's uyeza, kumele uphume uyojabula uyohlangana labantu phela.
Yeah, ayi kathi singizame ka show ukuthi ngizavukela ibhola or something, ngeke ngitshone ndlizi.
You see clever move, that's what ngithanda wena mama. So awusitshele phela mama, bakhona yini abantu that you want to greet, that you want to say hello to, that you want to say I love you to, bakhona yini abantu?
Abanjani?
That abafuna ubingelelwa.
Yeva khona bengithanda ukuthi imbingelele ugogwami uNtombana osemkhayeni lo sisi wami usakhile lo nkazimulo labanye nje bonke abangabe bekhona khona lekhaya.
Okay, aw siyabonga kakhulu mama. And before you go, that is one more thing.
Ngizokuzwa khonapho ngiyalivingelela kakhulu, ngilifisela umnyaka omutsha omuhle, liqhubeke lisithulela indaba ezimnandi.
Mama ngizaqala ukukhala manje. At least uyazi ungumuntu oqala namhlanje osithandileyo waze wathi happy happy new year kids singakakhali singakathi ngicela ukuthi sikhumbule. Hawu mama, thank you so much ne ungakahambi, ngizathi lami happy 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 new year mama.
Borai
have a good one. Eh Vanso, nangu mampofu waze wangena wasikhumbule.
Right, one is tired.
Waze wasikhumbule, yes?
No tears on camera, my friend.
Now, umele usimoyo, waze wathi, I can speak, wabo wa Sesotho. I don't know how to say in Swahili. Yeah, Prat Afrikaans, Mr. Moyo.
Prati baya, good. Gawuye.
It's under my smoke. It's not ting, it's Prati Afrikaans, I guess. Hey, Shepard. Hi, Baba Shepard. It's not ting, I'm not kind. It's cut, it's not corner. We still have 8 minutes.
Utini, Shepard. That's the one, Shepard.
I don't know what you're doing.
Gawuye.
Right.
Do a challenge, Evans.
Abantu batini, Evans.
Stelets.
Hanzi, na pardon, Shani. Paka epa.
Paka epa.
Full stop.
It's a loud statement. Some gyrating.
You have to call and quote Zamurozo. Fair. Tapinda from Rusape.
Right.
Keep it up, guys. Want to say happy holiday to my one and only.
Hey.
Cheers to all who and knows this name. Good day, guys.
Right.
Why Mr. Noma Zita Wakole? Why?
A challenge accepted, but mkoma vaya la buma va pezra va taura ka vakataya wa simbi angu.
Before we go, nduona anzina David Muzumala. Fair for the first time watching from Tottenham, London. Welcome
we to love
the
you,
family.
Bro.
Welcome. Yeah. Please, next time, make sure you come back all the time. Since I'm Musa, man. Since I'm Ting, every single time we tell you, Upu David, since it's Ting, Baba.
Every time.
Invite. Every single
every
time.
Every time, why not?
That's the way.
Yeah.
Hands in a devoted chinyemba. Fair, Tripa Joza.
Joza in a nar. In Jiva.
Silongwenya, Baba Ngwenya, Unjani.
Mara ya radio.
Ni atila Unjani.
Usungeni leguhlelo, Baba Siatsaga. We are very, very happy. So, Baba, how was Christmas?
Hello?
Ngithe ibinjani ikhisimusi?
Hey, ibi mnandi kakhulu ngendlela yisimanga, ilinjani khona ngabo?
Eish, ah sizamile baba sizamile. Sathi kodwa lapha kwele Melika akula nkomo, so we can't even hlaba inkomo. Yes. Inkukhu silale masebhabhe lana abelungu bayasho ukuthi hayi hayi lezi zinto asiziyenzi. So angazi vele nina. Sesikhumbule ekhaya be. Sesikhumbule ekhaya.
Hayi thina sina ngapha siseduzane lento zonke bekumnandi impela akulantwende engingakuyenza kele ngapha.
Ungapi kwangkhona baba?
Ngise Joburg eSouth Africa.
Ah eJoburg. Why is it wonke umuntu use South Africa?
EJoburg.
Wonke umuntu use South Africa ekhaya sizohamba next year.
Okay, next year ngomnye woza Khisimusi uzabe ukhona ngempela uqiniseli.
Yebo ngomnakoza ngizobe ngikhona kuya ngokuthi ilizwe liyabe lilunga ngokunganani.
Ah ngizabatshela bonke abongwenya ngithi uwise ngwenya ushilo wathi madoda next year promise ba ngiyeza.
Yebo ngempela sure.
Ah but besides that baba bakhona yini abantu that you want to say hello to, that you want to say I love you too, that you want to say Merry Christmas and Happy New Year too.
Yebo ikakhulu ngathanda ukubingelela nje umndeni wangakithi wonke konasifiso konke okukhulu sasifiso. Lo mama osise, lo mamnani uGertrude labo bonke njabo makhelwane labangani bami abangabe benginalele esakazini.
Mhm.
Hayi, ngiyathanda ukuthi ngithi Merry Christmas and Happy New Year eziphathe kahle bezilonke ama holiday ephephile.
Mhm. Hayi, thank you so much baba Ngwenya. What about us? Yes, khohlwa that.
Mina ngiqale ngani kakhulu basakazi.
Oh, angizwanga. That's why I wanted to make sure ukuthi hayi usisikhohliwe na. Kodwa thank you so much Mr. Ngwenya. Happy Happy New Year. Angithi
ngiyabonga kakhulu.
Sizakhuluma next time sizazi. Next time we talk kuzaba ngu 2018, umnyaka omusha baba.
Yebo.
Ah happy happy. Thank you so much baba.
Mike.
Mhm.
Tina babathi nashe.
Yes, yes. Mr. Tina.
Babathi nashe.
Ndi Zedi.
Zedi. Zoka by public demand. Tukubana babo atinashe.
Yes, matoto ziyawa la. Ziyawa.
Hanzi kude, varukanda here ma likes.
Ayanetsa wonke la ma likes. Kanti. Ayanetsa wonke la ma likes.
Ama comments, hanzi kude.
Hanzi na David Musumula heavy.
Heavy.
He? Which are talking this?
Heavy.
Next time. That's what Shiva Faro.
You don't know that a loud statement. Very loud
David statement. David loud between fair and heavy.
Nah, fair. Heavy. Heavy loud.
So you can tap your tapasoa. Dave and I'm coming. Dave got up your roof, man.
Taps. Gap can the number at the tower.
Uchine 3 minutes, Mdara.
Timbons, I don't buy it.
So don't pin the tunyas with
Kurisei, Gauri.
Gauri. Why I tamba say kiss moose, nani. You're funny one of my face.
Christmas. As in Dinam Koma, I could go wherever I am. I'm going to go to Rwaza. I have got here. I susukuno Gomana. Udzai vamwe tingoriko zvedu asi zvina zvina kumira musha.
Hazvidangana una.
Hanzi inzara yega yega. Dai vanobatsira vabatsirawo nekuti vanhu vese vanofanira kungofara so kana iri Christmas. Ndiye
Christmas ndaya. Yeah. Birthday ya Jesus. Manje
kuna Father Christmas here kugogwe. Bozi.
Ndandiku dze secret. Ah ngizokusila umlaleli 2 minutes umlaleli unjani?
Yeah, hayi ngibesithi mina lami ngiphumile suke kwele Gwanda ngapha kobulawayo. Hayi thina nathi sidlale kuhle iKhisimusi.
Beziwa yini baba?
Kuphela nje silapha kobulawayo eFebridge.
Ungakahambi baba, igama ngubani? Igama ngubani?
Udumisani Dlovu, Udumisani Dlovu.
Hawu baba Dlovu, yes man, yes man. So baba, 30 seconds, do you have anyone that you want to say, hello, I love you, Happy New Year too?
Hayi, lati, siyabonga. Siyabonga, labangani, kuphela ingxaki zesikhathaza nje imali, lezinto ngani zikhuphukile mbijana ngenxa yekhefu lihlelo.
Hayi baba, ungakhali, uyazi kuzalunga. Eish, matota,
isikhathi. Again, Sunjese is not naked, there's no fair.
You know, my Yamdara.
It's that time of the day, man.
Thank you so much. Thank you so much. Wonkumundo Genile, Wushelo. Thank you. Baba Mlung, we have Anga Koshi, Baba Moyo. Next time, Sak Tinga, we will prat Africans. Anga Koshi. But my daughter, thank you so much for joining the program. Happy, happy Christmas. Okuluma yungu Mike Obe. Umsagasi. The one, number one that you love. I will mean.
Have a good night. And I am Evan Zininga.
Next time we talk, happy new year.
We hope you'll stay well until we meet again here on Studio 7. Live talk, The Connection. I'm Evan Zininga.
Roger that.
We out.